chirongwa chedu chekubatsira madzimai akakuvara pamusoro pekuva vanga vachibatsirwa kusununguka vana vavo. Saka madzimai anenge akuvhinzwa either tsvina kana weti nenzira yemwana, chinoitwa HOV kana RCS pachirungu. Chirongwa chiku chita kuChinoyi Provincial Hospital kubva musi wa18 kusvika musi wa31 August. Tozochiita futi muna October, zvipari zvino tichiita mwedzi uno waAugust kuChinoyi Provincial Hospital.
Vanenge vachida kupinda pachirongwa ichi vanoita sei? Imi sesangano reWomen Health Alliance muchabatsira sei vanenge vari kuda kupinda muchirongwa ichi, uyezve vanofanira kuita sei?
KuChinoyi Provincial Hospital kubva musi wa18 kusvika musi wa31 August, mudzimai wese ane dambudziko iri anokwanisa kupindira muchirongwa ichi, tichikubatsira madzimai pachena. Chatinongotarisira ndechekuti murwere kana anozivawo murwere ava achikwanisa kuti taure nemudzimai ane dambudziko irori, tataura naye tichabvunza mibvunzo yatichabvunzawo, tonzwisisana kuti urwere hwake ndihwere hwatiri kubatsira. Kechipiri, tinovapa mari dzekuti vafambe kubva kunzvimbo dzavanogara vakwanise kuuya kuzoratirwa kune kuchirapwa. Saka zvandati, vanhu vari kubatsirwa kuta kuChinoyi Provincial Hospital kubva musi wa18 kusvika musi wa31 August, rekuti rekuChinoyi kana Mashonaland State ndo vari kubatsirwa. Tinobatsira mudzimai wese kuti akwanise kusvika kuChinoyi kunobatsirwa, uyezve tinobhadhara kuti varapwe kuitwa operation yavo nekugara muchipatara. Zvese izvi tinozvibhadhara, hapana ivo mari yavanofanira kuburisa. Kungotaura kuti homu ndine dambudziko rinokumbira rubatsiro.
Vanenge vachida kupinda pachirongwa ichi kana vanoziya madzimai ane dambudziko iri, vanokubata ipapi chaizvo, vanofanira kuita sei?
Vanokwanisa kutaura nemubatsiri wedu ari panhamba dzeoutreach dzinoita izvo 0782 640 840. Ndichazokorora nhamba dzacho, 0782 640 840. Vanokwanisa kutumira call me back kana ukwanisa kungotumira message, tinokubva tavafonera tikurukure navo.
Kana pane avo vanofungidzira kuti vane chirwere ichi, zvii zvavanotarisira kana kuti vaonewo kuti vatarire vamwe vavo vanogara munharaunda yavo, zvii zvinofanira kunge zvichionekwa nemudzimai kuti ane chirwere ichi?
Dambudziko rinowanzoitwa kune madzimai anenge arwadziwa kwenguva yakati rebei vakamirira kuti mwana achibuda. Kana vazochibatsirwa mwana uyu, kazhinji kacho vanenge vane dambudziko rokuvhinza weti kana tsvina nenzira yemwana, inenge isingatombomiri kubuda, inotongobuda nguva dzose zvekuti vanozoshandisa machira kuti vasazvisvibise. Ndiwo madzimai atiri kutaura iwaya.
Muri kutarisira kuti muchabatsira madzimai akawanda sei, uyezve vana chiremba vanenge vachivabatsira ndeve munyika here kana kuti vari kubva kupi?
Chirongwa chedu chinounza machiremba kubva kunze kwenyika vachibatsirana nemachiremba edu ekuno kuchipatara kuitira vadzidzewo kubatsira madzimai ane dambudziko iri. Tinotarisira kuti muna August uno tichabatsira madzimai anosvika 45 vanenge vachibva kunzvimbo dzakasiyana siyana. Mukubatsira kwatichavaita, machiremba edu samataura andaita vanenge vachidzidzirawo uyezve nemanesi kuti vakwanise kubatsira nekuchengetedza madzimai akadai. Saka chirongwa chedu chinobatsirana nevachiremba anobvawo kunana Kenya nana Ethiopia, kunova ndiko nyika dzine dambudziko iri kuruzhinji rwemadzimai. Mudzimai wese ane dambudziko iri anokwanisa kupindira muchirongwa ichi, tichikubatsira madzimai pachena. Vanokwanisa kutaura nemubatsiri wedu ari panhamba dzeoutreach dzinoita izvo 0782 640 840. Ndichazokorora nhamba dzacho, 0782 640 840.